manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 19/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muParamende nemakanzuru navasengezo Shabangu kukwikwidza musarudzo dzemabyelections muna kukadzi dzichimirira bato iri. Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD pachikoro cheDev Livingstone Primary muHarare vakanga vapambwa nemuchairi aivatakura kubva kuchikoro vanowanikwa kumacheke. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera munyika huri kuramba huchikwira. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarambidza vaive vamiriri muParamende vari nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vamos Chibaya, vaGift Ostalo Siziva, nevamwe vavo kusanganisira vaive mumakanzuru makumi maviri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections dziri kwemwedzi unouya vachimirira bato iri sezvo vakadzingwa mubato iri. Mutongo uyu wauya zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare iri nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo Shabangu nemumwe muvhoti anove nhengo yezanu PF vaChristopher Nwiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Pitsirai Kwendam vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo haafaniri kunge ari pagwaro revavhoti kana kuti ballot paper rimwe remagweta ACCC vachimirira nhengo dziri pasi pavaNelson Chamisa vaobei chava vaudza Studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matano api.
Chokutanga dare ratiro ma members of parliament nema councillors vakatandaniswa muParliament vakatandaniswa nebato rinonzi ACCC and hapana chakarivesa zvakaitwa.
Imwe nhengo yeACCC uye vakatsingwa mubato iri navachavangu vaJameson Timber vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo.
Isu seACCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi. Chaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matanho atingatore tichiite kuti vana veZimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda.
Asi gweta ravachavangu Vanwovani Stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare.
Chimwe chinhu chashamisa ndechokuti ava vari kuti kune imwe ACCC vari kuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini. Ukamubvunza munhu wacho aiisa constitution kuti yauya rini asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo ari pano. But zvisinei chakakosha ndechokuti ava vakadzingwa kuACCC havazorepresenti ACCC sa3 February.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi asi hauna kunaka nekuti unonyima vavoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda.
Tatikuona kuti zvinhu zvinosvisa chaizvo kuti matare edu akuramba achienderera mberi achipindira munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani, zvinhu zvasingafariri izvo.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kutriple C chete, asi kuti vanhu vese vakavhota musarudzo.
Chendingataura ndechekuti bato retriple C kumatare kunenge kwanetsa, kwanetsa kumatare, asizve chimwe chetofanira kuti titaure ndechekuti kana vava kutora route kana kuti political solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematungirwo enyika kutoendawo kumatare ikoko, inogona kuvawo route ye part of the political route.
Vachipa mutongo wavo nhasi, Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari mutriple C anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare, asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF, izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato iri Vafarai Marapira.
Isu sebato reZANU PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita.
Aka ndeke chipiri repamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vavakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato retriple C musarudzo semabielections. Dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzetriple C dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura. Kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese, asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo. Vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare, uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzetriple C kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzetriple C yapedzwa nematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD A neB pachikoro cheDeft Livingstone Primary School muHarare vakanga vapambwa nemuchairi aivatakura kubva pachikoro nezuro vanonzi vakazowanikwa kumacheke nezuro usiku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vana ava vakazowanikwa mushure mekunge kombi yavaive yapererwa nedhiziri kumacheke. Muchairi wekombi iyi vaSamuel Honde vane makore ekuberekwa makumi matanhatu vanonzi vakatanga kutakura vana vepachikoro ichi mugore ra2016 uye vakasungwa nemapurisa. Vanyati vati mapurisa achiri kuita tsvakurudzo yekuti chii chakaita kuti muchairi abude muHarare nevana ava. Mushure mekuwanikwa kwavo vana ava vanonzi vakazoendeswa kuchipatara chemarondera kuti vaongororwe vasati vatorwa nevabereki vavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vaMacleo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe.
Isusu mukushanda kwatinoita nevana muprogram yedu inonzi Star Routing for Schools tinotarisa maissues iwaya ekuti sevabereki motikari dzatinoshandisa pakuti vana vedu vatorwe kuzvikoro dzinoenderana here kana kuti dzine zvakakwana here dzinoita kuti dzibvumidze vana kutakura. Asi tikada kutarisa izvozvi nguva yatiri mota zhinji dzinotakura vana hadzisi pamutemo. Munhu ari kungotora motikari yake yatinoti muchirungu private. Saka tikada kuzvitarisa izvozvo maproblems akadai anga akatongomirira kuti aitiki nekuti motikari dzedu hadzisi regulated kuti dzinge dzichibvumidzwa kutakura vana dziri kuita iwayo anonzi maskura.
Ndeapi matanho amunoona kuti anoda kunge achitorwa kuti pagadziriswe nyaya yakadai?
Pachikoro ngapacreate kwefirimu inoziva kuti motikari dzinotakura vana panzvimbo inoi ndedzipi. Dzapedza kudaro ngavazive zvekare kuti sechikoro maroutes anoendwa nemotikari ndedzipi. Then chechitatu vanofanira kutarisawo zvekare kuti motikari idzi dzine zvakakwana here. Mapepa zvekare emotikari anofanira kunge akanoonekwa kuvid kuti motikari iyi iri fit here kuti itakure vana. Zvese izvozvo zvikange zviriko nemaroutes nematime anofanira kunge achifamba mota iyi zvinofanira kukrizirwa kuchikoro. Chikoro chova nedatabhesi rekuziva kuti motikari yakadai ine zvese iri compliant inobvumidzwa kuti itakure vana. But madzi munyaya yekuti ndada kutarisa zvinhu mwana kungouya kuita kutotaka kutakura vana saka akadzimara ataenda unogona kushaya kana record yake kuziva kuti munhu arikuzvimudzirika atakure vana uyezve nenyaya yemanumbers ndinotisa kuti mukatasa mota zvichitakura vana vanenge vakawandisa like munoona mukombi mune zvizvi kana kuti munopuraishuwe kuti mune vana 25 asi tikatarisa kombi inofanira kunge iri vana vangana vanozongotora advantage yekuti vana vane miri midiki saka vanozogarisana makopo nekuita sei but motshaya idzodzo dzinenge dzakazara zvisingaiti ende zvikoro hazvifaniri kuignora vakuru vezvikoro maheadmaster havafaniri kuignora zvinhu zvakadaro zvichiitika ngavaongorore motikari kuti motikari ngaita kuri vana mwana akagara pasiti rake pasina mwana akagara pakadoma.
Vanga vari vaMakiriyo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe vachitaura vari parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. Vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekolera, vasere vakawanikwa vainacho uye vana vachifungidzirwa kuti vakafa nacho mukati memaava makumi maviri nemana munyika yose nezuro. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirwere ichi chiri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kunaya kuri kuita mvura, zororo richangopera uye kuungana kwevanhu zvikuru mudzindufu. Vari kukurudzira veruzhinji kuti vatore matanho anosanganisira kufashaidza mvura yekunwa, kugeza maoko pamwe nemichero, kusaungana uye kuti vange vasingachengetedze marara munzvimbo dzisingabvumidzwe. Izvi vanoti ndedzimwe nzira dzinoshandiswa dzekuti vanhu vanokwanisa kuderedza nadzo kupararira kwechirwere chekolera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pari zvino tichiri kuona kukwirira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera, uye ndinofunga kuti zviri kubva muzororo rekisimusi ratichangobuda iri nevanhu vakafamba-famba zvakanyanya, magungano akawanda nemvura iri kunaya yasimudza mvura yepasi. Zvinoreva kuti zvose mvura netsvina yemuzvimbuzi zvinotanga kusangana. Saka izvi zvinokonzera tambudziko guru, kusangana kwetsvina yevanhu nemvura yekunwa.
Zvii zvamunokurudzira kuti zvinofanira kuitwa neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwedenda irori?
Ndufu dzose dzinofanirwa kuziviswa kubazi rezveutano nokurerwa kwevanhu. Kuradzikwa kwevanhu kutungamirirwa nebazi vedu zvikuru kana munhu afa nechirwere chemanyoka, zvisinei kuti zvazivikanwa here kuti ikorera here kana kwete. Uye vanhu havafanirwi kuungana kwenguva yakareba parufu. Kudya parufu kunofanirwa kuderedzwa. Ndinofunga kuti izvi zvakakosha zvikuru, uye vashandi vebazi redu vagara zvavo vachifambisa mashoko iwaya eutsanana kuti korera isarambe ichienderera mberi.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Mamwe madzimambo munyika anoti haatsi kufara nemafambiro ari kuita chirongwa chezunde ramambo mumatunhu avo, vachiti vave kutyira kuti chirongwa ichi chinogona kuzoguma chafa. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva pasigare madzimambo aive neminda inonzi zunde ramambo inorimwa mbesa dzakasiyana-siyana dzinozokohwewa dzichiiswa mumatura anenge ari pamisha yemadzimambo, umo dzinozotorwa nenguva yakafanira dzichipiwa kushirikadzi, nyerera, vakaremara pamwe nevamwe vagari vanenge vasina kukohwa zvakanaka. Vagari vemudunhu ndivo vanoita madzoro ekuenda kunoshanda muminda inenge iine zvirimwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chibage, mhunga, zviyo nezvimwe. Asi mamwe madzimambo anoti chirongwa ichi hachichafambi sezvinotarisirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekuti minda yezunde ramambo yave midiki kana zvichienzaniswa nevanhu vave kuda ruyamuro, uye mbeu nefertilizer zvinopiwa nehurumende zvave zvishoma. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west rapita pasitamire vanoti mbeu yavari kupiwa nehurumende ishoma, zvikuru zvekuti vakakwanisa kupiwa mbeu nefotereza zvemahekitea mashanu chete pamahekitea gumi ezinde ramambo redunhu ravo.
Mbeu inoda kuti itiwedzerwe kuitira kuti tiwane gohwo racho rakati kure.
Izvi zvinotsinhirwa namambo Zimunya vedunhu reManicaland vaNimrod Zimunya, avo vanoti mbeu nefotereza zvavari kupiwa zvishoma, asi vagari vanoda ruyamuro rwezvekudya vari kuramba vachiwanda nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekuwedzerwawo kwedzimhuri dzisiri kukwanisa kukohwa zvakanaka. VaAndrew Wilson vanove mugari wekumakonde kumasundaland west vanoti vakawanda vachaenda kunorima kumunda wezinda ramambo sezvo kurima rava bhizinisi zvinosiya munhu achimhanyira kurima kumunda kwake.
Ende hakuna anoya kumunda kwamambo kuzoshanda, hamene kwachifi kana kuine mumwe anouya, but chandozani chokuti tiri kungorima zinda ramambo kungoti hekitai ya nomanikasa mafertilizer hei.
Ishe nemakonde vedunhu remakonde kumasundaland west vaWilson nemakonde vanoti kusarimwa kweminda yemadzimambo nevagari zviri kukonzerwa nekusangana kwevanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, izvo zvave kukanganisawo tsika nemagariro mumatunhu akawanda.
Vamwe vanhu vanenge vakabva kumasvingo, vamwe vanodherera kana kanzvanje kwamambo, vamwe vanenge vachishora kana kanzvanje kwasabhuku, vamwe vacho havati vanoramba.
Gurukota redunhu remasundaland west amai Marian Chombo vanobvuma kuti chichemo chenzvimbo yekurima nezvikwanisiro zvekurimisa kubva kumadzimambo chakasvika kuhofisi yavo uye vari kuongorora nyaya yacho.
Mukatarisa pamaprograms ari kuitwa epfumbudza, pane allocation inonzi ndeyamambo, and pane allocation hurumende yakaenda further down ikaona kuti madzimambo vega kana maheadmen havakwanisi kufida vanhu vanoita first port of call imasabhuku.
Amaichombo vanoti vachawedzera nzvimbo dzekurima nezvikwanisiro kumadzimambo edunhu ravo kana vavabhakachira vaona zvinhu zvavanoda, sezvo zvichisiyana namambo mumwe nemumwe kuti chichemo chake ndechei.
Asi ndakangomirira kuti kana tapedza mwaka uno ndopa ndichafamba ndichiona chifu mambo mumwe namumwe achindirondedzera kuti zvaanonge achida iye zvaanoshuwira kuti tivandudze programu iyoyi chirongwa chezunde ramambo kuti chikwanise kuita gutsa ruzhinji.
Gurukota rezveminda Dr. Ancias Masuka vanoti madzimambo anoda kuwedzerwa minda anofanirwa kunyorera kubazi ravo iro rinoongorora chichemo chimwe nechimwe kuti chinokodzera here. Asi vamwe vakaita savatito Machiridza vanoti nyaya dzezunde ramambo hadzichashanda kubva pakagariswa vanhu patsva, izvo zvave kuita kuti vanhu vazvishandire muminda yavo chete. Vamwe vanotiwo nekuda kwebazi rinoyamura vagari nezvekudya kana kuti social welfare, madzimambo akatorerwa basa rekuyamura vagari nezvekudya, zvichaita kuti nyaya dzemazunde amambo dziparare. Asi haasi matunhu ose ari kusangana nematambudziko ekusimudzirwa kwezunde ramambo, sezvo chirongwa ichi chiri kutomutsiridzwa nemamwe madzimambo mumatunhu akawanda. Mamwe madzimambo anonzi ari kumutsiridza nekusimbisa chirongwa ichi anosanganisira mambo Nyajina vedunhu reUzumba namambo Mangwende vekwaMurehwa kumasundaland east. Chirongwa ichi chinonzi chinobatsirawo kupedza nyaya dzekushungurudzana mudzimba kunokonzerwa nenzara, sezvo mhuri dzichikwanisa kuwaniswa chikafu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera ku Studio 7 tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Muna uze mitambo. Makwikwi Africa Cup of Nations ari kuenderera mberi ku Ivory Coast chikwata che Cape Verde chichirova Mozambique 3-0 mumutambo uchangobva kupera pari zvino. Mune mumwe mutambo wakatarisirwa nevazhinji chikwata che Senegal chiri kutamba nechikwata che Cameroon manheru ano. Uko Gambia neGuinea dzichisanganawo zvakare manheru ano. Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa anoti vatsigiri vazhinji vari kufadzwa nezviri kubuda kubva kumakwikwi Africa Cup of Nations sezvo zvimwe zvikwata zvidiki zviri kuita mashura anga asiri kutarisirwa. Ngatinzwi achitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Mutambo wakatarisirwa neruzhinji Cameroon iri kutungana neSenegal shasha dzemu Africa dzakamurudza mukombe weNations Cup mumakwikwi apfuura. Senegal iyo yakatanga makwikwi egore rino nokukunda Gambia 3-0 inoita seine mikana iri nani yekukunda Cameroon iyo yakatadza kudya Guinea pamutambo wavo wokutanga wakapera uri mangange 1-1. Mumwe mutambo wakatarisirwa nhasi Gambia inosangana neGuinea asi Guinea yakatarisirwa kukunda pasina dikita mashure ekukundikana kwakaratidzwa neGambia pamutambo wavo wekutanga pavakasangana neSenegal.
Mitambo yakatambwa nezuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Pamitambo yakatambwa nezuro, chikwata cheEquatorial Guinea chakagona kubatsira chinangwa chavo chekusvika muchikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup egore rino apo pachakazvambaradza Guinea-Bissau 4-2. Chikomana Emilion Su anga akadya magaka mambishi akamwisa katatu kubatsira chikwata chake kuti chisvike pamusoro pezvimwe zvikwata zvese zvavari kutamba nazvo muchikamu chekutanga mumitambo iyi. Mune mumwe mutambo nezuro, Nigeria iyo yakatanga makwikwi egore rino nokupedza ari mangange neEquatorial Guinea yakagona kukunda pamutambo wairema zvikuru apo yakabudirira 1-0 ichikunda Ivory Coast. Izvo zvava kureva kuti Nigeria iri pachigaro chechipiri mumamiriro ezvinhu. Ivory Coast iyo yakatanga mitambo nokukunda Guinea-Bissau 2-0 iri pachigaro chechitatu ichiteverwa neGuinea-Bissau iyo iri zasi kwemamiriro ezvinhu shure mekukundwa mitambo yavo yese yekutanga. Guinea-Bissau yamirira kungotamba mutambo wavo wekugumisira neNigeria ichioneka hayo kudzokera kumusha. Pane mumwe mutambo wakanakidza zvikuru, shasha dzomutambo Egypt neGhana dzakapedza ari mangange 2-2. Zvibodzo zveGhana zviviri zvakabva kuchikomana Mohamed Kudus chinotambira West Ham, kwozoti vafaro veEgypt vakagona kudzora kaviri kese zvibodzo zvavo zvichibva kuvakomana Omar Mamouche naMustafa Mohamed.
Muongororo wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa achitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 ari muUlawayo.
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weZim Dancehall Raymond Mutyairi anozivikanwa neremagitare rekuti Raymond Driver. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Ozira. I used to like sniper stone. But way back,
trying to find my way out at but kukura kwangu amairewe rezira kuti mabhuku sports na she wouldn't like
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamurikurova
vanhu vatirira matracks on the sofa. I'm sure kuti ndiwo vamwe vava kutendera ngaridzi kuti I'm an artist. Most of them are supporting my lyrical content.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Urekodhe zvinhu zviri up to standards kunodawo dzimari neini. But we can't say it is a major challenge because we are trying by all means. Ndosaka takakwanisa kubudisa songs yaya mashomashoma. Still to try to budise mamwe akawanda.
Vanga dioku kubatai vanokuwana ikupi
vazhinji vanoda kundibata so far vakanditarisa paFacebook ndinoshandisa Raymond Mchairi paTikTok ndinoshandisa RayDriver94 mahendo zvangu mazhinji I use RayDriver94
mune mashoko here amunodawo kuzivira vatsigiri venyu
shoko angu kuvatsigiri wangu ndeyekuti music yandinoimbawo vakateererawo this message everyone ndivo vanhu vanoramba vachindipawo simba rekuti ndii kukwanisa kuburisawo zvimwe zvandakanyora mumwe wako ndisatenda zvangu ndinotenda vateereri ndinotendawo kunenge nyiyo mupenyuro netsigiri yamwe chifa
chinzwa kambo kanonzi usandisiye manzo urukuru yaitwa na Raymond Driver angari parunare muHarare na Ivan Zininga we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya uye kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tinokuti pindai kana kutumirai WhatsApp namba dzenyu tikubatei pa namba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reTCCC tichitarisa zvabuda mudare High Court panyaya yenhengo dzebato rinopikisa idzo dzarambidzwa kukwikwidza muna kukadzi nemutongo wapiwa nedare reHigh Court zvichitevera chikumbiro chakaiswa navasengazo chavangu vari kuzviti ndo munyore mukuru chekurambidza nhengo idzi kukwikwidza dzichishandisa zita rebato reTCCC. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reTCCC dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kukwikwidza musarudzo dzemabyelections muna kukadzi dzichishandisa zita rebato iri. Tapatashuka kuma gume chirongwa chedu, anokone kane mufaro, ndini wenyu jonga kandemiri, ndrimu Washington DC, ndukusemi na taboka ngube.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nasi buhlunga lokho kwenzakeleyo and lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonywa ngahambanga kuhle.
Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuvimba amalunga ePhalamende lamakhansila weTRPC ukuphatheka kukhetho lwama-by-election.
Anyone here to other than the one number of people, Ama Wish, Ama Kobi, Ama number of people, Black, Yellow, Agula Plan, Agula Police.
Izifundi ze-ECDA le-B ezisesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngomkhuhlane wesifudo owe-cholera liyakhuphuka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza ozithi ungunobhala jikelele weTRPC umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuba avimbe amalunga edale lePhalamende lamakhansila angamachumi amabili lantathu 23 ukuphatheka kukhetho lwama-by-election olwenziwa ngenyanga ezayo kaNhlolanja mhla ka-3. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe, uMahluli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC yikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye. Amacele omabili kumele abe lendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona. Uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguTshabangu kwakusemthethweni okwenza ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu. Igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje.
Kodwa njalo ukubekile kwacaca ukuthi endaweni ezinjalo iparty kufuze ibe lama-structures, ibe lama-systems ukuthi labo abangavumelaniyo badile lapho. Ngakho-ke kulokhu kule iparty kukhanya kakhulu.
Kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC uNkosikazi Ellen Shiriedenga uthi kuyamangalisa ukuba uTshabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo.
Nasi buhlunga lokho kwenzakeleyo and lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonywa ongahambanga kuhle.
Uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana nalolu dubo.
Into engiyibonayo kudaba le-CCC kumele bezilungisise. Okwakuqala kungaba kule nkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakade esingathi ngama structures ngesilungu. Okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba lukaChabanga lulungisiswe ngomthethwandaba. Ngamafitshane ngibona sokufuna ezinye indlela, kungabe ukungena ezitaradeni, kungabe ukwenzani.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla leZANU-PF selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana nalo. Lokhu ngokwesibili umthethwandaba waphezulu usamukela isicelo sikaChabangu esokuvimba labo abaxotshisayo ePhalamende ukuncintisa kukhetho. Umthethwandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncintisa kukhetho ngompalakazi nyakenye. UChabangu usexotshise amalunga ePhalamende edlula amachumi amathathu lamakhansila angamachumi ayisikhombisa 60 elizweni lonke. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akukho emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe. Kunje uChamisa lebandla lakhe baladaba olusemthethwandaba owe-High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izifundi ze-ECD A le-B esesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe abantwana laba batholakale ngemva kokuba ikhombi ebebathwele iphelelwe ngamafutha macheke. Umtshayeli wekhombi leyo umnumzana Samuel Wonde oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha usebotshwe ngamapholisa njalo kubikwa waqala ukuthwala abantwana kulesi sikolo ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Nyati uthi amapholisa asadingisisa ukuthi kuyini okwabangela ukuthi athumbe abantwana laba. Abantwana sebelemuli zabo njalo benelise ukuhlolwa esibhedlela seMarondera bengakathathwa ngabazali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Macleo Maphumo osebenza nenhlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe.
Ngathi kumele vele kwenzakele into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or ingathi kule policy gap khonapho yokuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana kufuze ukuthi ibe imoto enjani. Singakhangela kulama-private schools amaningi onjengo-Falcon laba or Eaglesville, siyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bhasi number, ibhasi yabile amaphepha wonke, ingakhangela i-number plate yebhasi iyabona ukuthi yabile red le-white, kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekela ukukhangela, kuyaba difficult ukutracka yikho sizaba lama-problems like le eyenza khona distance. So because akula accountability ukuthi libe kwazi ukuthi nami imoto ithwala abantwana idingani.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Thina njengabantu abasebenza le-Safe Schools Zone Zimbabwe sifuna uku-advocate ipolicy ukuthi iyabe lungisa indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right, asibele nesikolo u-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto eziningi ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-1 ufuze ukuthi akhangele imoto eneleyo ukuthi ili-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asiboni i-VID certificate of fitness eyemoto eneleyo, u-driver ule-license ule-defensive, i-route yekhombi yeneleyo or ibhasi eneleyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona sibekwazi ukuthi nxa imoto le ivela lapha iye eSpringville, nxa ivela lapha iye eMarlboro, ibe nesikhathi nama-time ukuthi ona lowo ukuthi abekwazi ukuthi imoto ingasuka lapha ngo-1 kufuze ukuthi ngo-3 iyabe isifikile emawubra abantwana bonke bayase behambile. But akula ama-gaps ona lawo lo siyabona ukuthi akhona, akula i-accountability yonke nobeyo ukuthi sibekwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zidlela ngapha, akula.
Izikolo zingasebenza le nhlanganiso ziphi ukwenza lokhu njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi even amapolisa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe bancedise izikolo ukuthi nxa imoto ivunyelwe ukuthi ithwala abantwana kuyini okulungiswayo or yini okukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America abasebenzisa lawo amathiwa ngama-yellow bus
ama person alawa ayelo for a purpose. Because ayelo is now for road, now kachana, now kuse tuzanu drive road. Niaibono kuchi nandia ni moche ye. Ndu ngaibono ya busko ya wawazu kuchi gai. Lapa kila bantu anawe skolo kufuze plani zi ni drive kuchi. Uya kwansu kuitse kuibono from afar kuchi. Ah no, ni pasi ya nengale ayahandu kuchi. Bantu anawo, it's overcrowded kufuze tuku nuni. But sina anyone, ya tuwala mantu anawe wanda ama honda, titi, ama wishi, ama kombi, ama alama namba kuchi. Black and yellow, esenza khonoko ukuthi athwala abantwana akula plan akula policy
yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayibo abazathwala abantwana
right liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube neresponsibility naleyo ukuthi nga unika umuntu umntwana wakho ukuthi angihambise esikolo nawe kufuza ukuthi ukhangele into it's your right as a parent ukuthi ukhangele even i-drive on khona ngicela ukubona amaphepha akho because anti ngikhulumela indaba yane-PSC compliance i-license yakhe iyafuna ukuthiifuze ukuthi ishele ukuthi class 2 or class 1 and now lo class 2 or class 1 uthwala abantwana like that example kufuze ukuthi ube ne-medical i-medical report yakhe kufuze ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo is fit and able ukuthi ahambe labantwana
lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo osebenza le nhlanganiso YSF Schools Zone Zimbabwe exoxa ecingweni le Studio 7 SARRM. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo owecholera liyakhuphuka elizweni njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225 bahlaselwe yiyo ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe lamuhla ugatsha lolu luthi imbangela yokubuthana lokudla lapho kubhujiwe. Soluxwayise abantu ukuthi bazise uhulumende ngemfa ezicatshangelwa ukuthi zibangelwa yikholera ukwenzela ukuthi izisebenzi zakhe zibe yizo ezingcwaba abantu laba. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubulale abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane 340 njalo kucatshangelwa ukuthi abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 19,090 bale kholera. Kukanti kuyazakala ukuthi ngempela abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2,231 balawo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Edwin Dlovu, yena othi balenhlelo zokwenqabela ikholera lanxa ingakamemetheki kuleli dolobho.
KoBulawayo singathi thina ke sisangcono kulamanye amadolobho ngafika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zinanzelele njalo zenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu, zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo. Ikanti okunye imizamo esilayo njengekhanseli ukuthi sisuse abantu abathengisa kungekho emthethweni. Ungananzelela edolobheni lakoBulawayo uzathola umuntu efake igasi stofu yakhe emgwaqweni ebusuku epheka ama-chips efry ama-sausage ethengisela abantu. Amapholisa ethu ekhanseli-ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo-ke emgwaqweni abathathele lezinto abazisebenzisayo. Yikho siyakhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zingathengi-ke ukudla kwemgwaqweni, kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa kungekho emthethweni ezindaweni abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health. Sithi abasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo. Umkhuhlane wekholera usukhona, simemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esingcelelane lawo. Yikho koBulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele senqabele kumemetheka kumkhuhlane lo ngoba uyingozi, uyathatha imiphefumulo yabantu.
Uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile koBulawayo njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheke. Kukhona elikwenzayo ngalo
uhlupho lwa lwamanzi lukhona kobulawayo sikhuluma njengamanje senza lokhu okuthiwa yotashedding 120 hours, okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili, laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa. So siyakhuthaza kozulu nezizalwane zakobulawayo bakithi ukuthi nala manzi amancane abekhona ziwalondoloze njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke izakhamizi zakobulawayo sezithembile-ke kazilabo ubuchapha.
Uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini, liyenelisa yini ukuthi libakhuthaza njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlule?
Sakhuthaza ukuthi baphume ngoba amapholisa ethu-ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo. Sisebenzisana-ke lama-law enforcement agents amapholisa ukuthi sikwenze khona lokho. Amapholisa ku-plan clothes asedeploy wakhona edolobheni, kanti laba kwi-uniform bakhona. Sizaqala-ke ukubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka-ke komkhuhlane lo wamthithi kabasuke. Kanti-ke i-operation le izahlanganisa bonke labe mshikashika, bona laba abaqhala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo. I-operation le izabe isebenza labo ngoba labo ibabenza-ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwala kwabantu lapho abantu abagada basebebuya bezothengisa. Sithi-ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soluqabisile-ke lokubakhipha-ke emgwaqweni ngoba mkhuhlane lo sifisa ungamametheki edolobheni lethu lakobulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Izakhamizi zeMatanangombe emangweni weGwanda South sezisungule uhlelo lokuthuthukisa isikolo sakulendawo eseMatanangombe Primary School, sona esisilela ngezinto eziningi ezisetshenziswa ngabafundi ezigoqela ingwalo zokubala kanye lemitshina yamakhompyutha. Uhlelo lweMatanangombe Prime Project lusungulwe yizakhamizi zalendawo ezisebenza kwele South Africa zibambisane lezekhaya. Omunye wabakhokhela lolu hlelo, umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane, utshele iStudio 7 ukuthi ukusilela kwezinto zokusebenzisa kubuyisela abafundi emuva, njalo uthi bayaludinga uncedo ukuze luphumelele lolu hlelo.
Le project lena yeMatanangombe iqonde nje ukulungisa isimo sasesikoleni. Kunesakhiwe esidinga ukuthi sifulelwe laphayana. Sizodinga futhi ukuthi kube namanzi phakathi kwejarada lesikole. Sizodinga izinto ezifana ne-library kulesiya sikole. Sizodinga futhi ukuthi iy'ngane zifunde ngokhompyutha kuleso sikole, and i-printing and the copying system mele ibe in place kulesiya sikole ngokufisa kwethu, and i-community hall nayo siyayidinga kulesiya sikole.
Kuyini kahle kahle ongathi yikho okulifake umfutho wokusungula lolu hlelo?
Sifuna iy'ngane zethu zibe ne-access to books, access to computers. Isikole sibe modernized, sihambisane nesimo samanje. It's really unfair ukuthi iy'ngane zifunde nje zingayazi ne-computer, bese ziqhamuka zidibana ne-computer kuma-university. Lokho kukodwa nje akugcwali kahle emphakathini. Just think about it, kunzima kakhulu. Then bese siya ku-reading material. Reading material ibalulekile kakhulu ngani? Ngoba othisha bayafundisa ingane, kumele zikwazi ukuyifundela iy'ncwadi, zikhone ukuyiyela kuma-libraries, zigcwalise lokho ezokufundile noma ezokufundiswa ngothisha. Okunye, iMatanangombe yindawo egcwele imifula eminingi kakhulu, okuwukuthi during rain season kunama-challenges amaningi. Ingane azikwazi ukuya esikoleni, nabagulayo bakwazi ukuthi bakhone ukutholwa ithuba ukuthi bakwazi ukuya esibhedlela ngani ngoba awekho ama-bridge. Kuyiwa kanjani ngoba ingane ziyokhukhulwa ngamanzi? Uya kanjani esibhedlela lingekho i-bridge? akusebenzeki ngalolu hlobo. Ngezinye yezinto ezenze nathi sahlala phansi ngabantu sathi siyi-community, we are exposed, kumele siphakame senze something. Sibone kuyilungele lokhu njengomphakathi ukuthi siphakame ukuze senze something egameni lale project eMatanangombe.
Abangathanda ukuxhasana lani kulolu hlelo balincedise, kungaba ngemali, kungaba yiluphi uncedo, balixhuma njani, balithola ngapi?
Yebo bakithi, sithi kulabo abafuna ukulekelela noma ukuhambisana nathi kulendlela yentuthuko isigodi sakithi seMatanangombe, siyacela bandla nisize nisifonele kulezi nombolo ezilandelayo. Sino +27 71 127 79 29 noma +27 63 295 7413 noma +27 73 344 4569 eMzansi eSouth Africa kulasitholakala khona.
Umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane ngomunye wabakhokela uhlelo lweMatanangombe Project olujonge ukuthuthukisa isikolo seMatanangombe Primary School eGwanda South. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika wazise izolo ukuthi kukhanya kungelandlela engemukeleka ngele Israel ukulungisisa udaba lokuzivikela kwayo emhlubulweni weMiddle East engaqeda impi phakathi kwayo leqembu labesiPalestina eleHamas. Ukwakhiwa kutsha kweGaza kubikwa kulakho kuba nzima lanxa limpi ingaphela. Inhloko kahulumende le-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa echaya ngenduku phansi esithi akafuni kuzwa ukuvuselelwa kwesigaba seGaza esilombuso wabesiPalestina, ngoba ukwenza njalo kuyingozi kwezomvikela welizwe lakhe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Anthony Blinken, ubikwa ehlela ukwethekelela emazweni ambala awezwekazi le-Afrika ngeviki ezayo. Lolu hambo lukaBlinken lubikwa luzamusa emazweni abalisa iCape Verde, Ivory Coast, Nigeria le-Angola. Umncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-Africa Cup of Nations AFCON 2023 uqhubekela phambili namhlanje kwele-Cote d'Ivoire ele-Mozambique belidlala le-Cape Verde emdlalweni wakuqala, kuyanti Senegal yona izanqikilana le-Cameroon kuthi umdlalo wokugcina ukhangelelwe ukuba khona phakathi kweGuinea le-Gambia.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi omdumo werumba uLenald LND Nleya ehamba leqembu lakhe leTokwana Stars. ULenard udabuka ePlumtree kodwa usebenza ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ekhaya Bakheke Mina. Nangu exoxa loNtungamile Nkomo oweStudio 7.
Kazibona linjani mina ngiyaphila. Okhuluma nguLenard LND Mleya. Odabuke Plumtree koTokwane esikhalangeni. Esigabeni seNobe Village. Mina ngizalwa emzini omkhulu koSithongola. Iqembu engihamba ngalo LND and Tokwane Stars.
siyabangena boys. Ngiqala ukucula ngo 2022 ngikhipha ngosengitheka yi 2 then ngo 2023 ngakhipha i-album lengoma eziyi 7 ngingatende 2 years ngisendimini yomculo.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
WhatsApp oba phone kunombolo ezithi +27 8458481 62 +27 8458 162.
Abalandeli ubachiyela wapha maso.
Abangathanda ukuthi bexhase besapote, akhona ama jacket, ama t-shirt, ama cape, ama CD, lama USB.
Umthungameli Nkomo ubesipha uhlelo Woza Friday eLeonard LN Dinleya ephethe idlaledo lakhe elitsha elithiwa Ababheke Mina. Ngu-Live Talk namhlanje sikhangela indaba zamaxuku amabili awebandla eliphikisayo le-TCC aqhubekela phambili edonselana okuyikho lapho ozithi unobhala jikelela umnumzana Sengezo Chabangwe sexotshise amanye amalunga awe-TCC awedalela ephalamende lakumakhansili kodwa ephikwa inkokheli yalelo bandla ugoqela umnumzana Nelson Chamisa ethi akusilo lunga labo. Singakalugqibi loluhlelo sikhangele bezikhokhela umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqumo sokunikeza umnumzana Chabangu imvumo yokuvimba okuphatheka kukhetho kwamalunga e-TCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo uJabakancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.